Rimwe remakurukota anoona nezvemukati menyika Mai Teresa Makone veMDC inotungamirwa navatsvangirai vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vakapiwa basa iri mushure mekunge dare remakurukota raziya nyaya dzekushungurudzwa kwemasangano anoshanda akazvimiririra nezuro.
Two issues that the cabinet discussed included harassment through unwarranted arrests by police of innocent citizens who had gone to register as voters in Lupane, as well as the police raid at the offices of the Zimbabwe Peace Project. Cabinet tasked us as the co-ministers of Home Affairs to investigate these issues, report back to it, and where warranted to take appropriate action against individual police officers who might have overstepped their mandate and authority.
Vatiwo dare iri harisi kufara nekuvhiringwa kuri kuitwa vanhu vari kuenda kunonyoresa kuvhota vakati pamusangano wanezuro mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pamwe nemutungamiri wehurumende vaMorgan Tsvangirai vakati mapurisa nemasabhuku haanei nevanhu vari kunonyoresa kuvhota uye anofanira kuvarega vachinyoresa kuti vagokwanisa kuvhota.
The President and the Prime Minister have both stated unequivocally that every person should be given an opportunity to register as a voter without hindrance. As Ministers of Home Affairs, we will ensure that their directive is respected by every state institution and organ.
Amai Makone vati ongoro yavo ichatora svondo rimwe mukati memasvondo mashomana apfuura mapurisa ange ari kuenda kumahofisi emasangano anoshanda akazvimirira muHarare, Bulawayo nemamwe madhorobha achishungurudza nekusunga vemasangano aya achivapomera mhosva yekunyoresa vanhu kuti vavhote. Dzimwe nyaya idzi dziri kumatare edzimhosva. Munzvimbo zhinji munyika pane kuchema-chema kuti vanhu vanenge vachida kuenda kunonyoresa kuti vazovhota vari kusungwa kana kushungurudzwa nemapurisa nenhengo dzeZANU-PF. Asi apo amai Makone vange vari kuita musangano nevatapi venhau, mapurisa anga ari kurova nhengo dzeWomen of Zimbabwe Arise kana kuti WOZA dzange dziri kufora dzichienda kudare paramende dzichida kutura zvichemo zvadzo maererano nebumbiro iri kumutauri wedare iri vaLove Momoyo. Amai Makone vashora kuita kwemapurisa uku vakati vachaongororawo zvaitika nhasi.
And I've asked the Secretary for Home Affairs, Mr. Machia, to speak to the Commissioner General and find out what's going on, because I personally cannot accept that women in Zimbabwe cannot go to the speaker and voice their disagreement with anything, even men for that matter. But nobody should be stopped from engaging the Speaker of Parliament.
Nhengo dzeoza idzi dzarohwa zvakaipisisa dzikakandirwa utsi hunokachidza dzikatadza kusvika kuparamende. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.